Hey, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ndinomgamtshira imjirongo wathelu chebe chidiki uhlelo The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything related. Today is Tuesday, the 18th of June 2019. Zimbabwe omuhle, welcome mune chirongo chedu chebe chidiki. I'm your host, Mike Ove. Once again, Zimbabwe Omuhle, ndinomgamtshira muchirongwa chedu chebe chidiki, uhlelo The Connection, lilami, your boy, yours truly, Big Mike, aka Mike Hove. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. And today is Tuesday, the 18th of June, 2019. Tonight on The Connection, we're discussing a day that is very momentous, not just in South Africa's history, but in Africa's history as a whole. Tonight on The Connection, we're discussing the Day of the African Child, which is celebrated on the 16th of June every year. When we date back to the 16th of June 1976, South Africa as a nation experienced a very momentous event, which not only shaped the nation's future, however, it shaped African history as we know it. In June 1976, South African youth of color took to the streets of Soweto in protest of being taught in Afrikaans instead of English. So bona bathi hayi thina njengabantu abensundu asifuni lokho ukuthi nizabe lisifundisa ngolwimi olwe Afrikaans. Hanzi ayi wakana mchida kuti dzidzisa either tidzidzise nechirungu sezvamamuchimboita kana kuti moti dzidzisa nerurimi rwatoziva isusu. So essentially what they were saying abantu basakhulayo is Pansi ni Afrikaans asifuni lokhu. This was supposed to be a motion introduced by the Afrikaans government at the time as an idea of pushing forward the suppression against abantu abensundu. It is during this event that many refer to as the Soweto Uprising that people such as young Hector Peterson, who at the age 12 was shot and killed by Mapurisa. As mentioned earlier on, Zimbabwe Moshe, the Soweto Uprising was a moment that shaped South African history as we know it. This is what led to members of the African Union setting aside this date, the 16th of June, as a day that we use to remember the people that died during the Soweto Uprising. But at the same time, it was a day that was set aside as a day that people utilized to raise awareness for children's rights in Africa. Zimbabwe is amongst the African countries that pledged to protect the rights of children and the youth. Amongst them, as mentioned, is the fact ilizwe lethu eZimbabwe lavuma ngempela, and it's in the constitution ukuthi we are going to protect amalungelo abantu abasakhulayo njalo abantwana. Kodwa is that happening elizweni? Ndizo zviri kuyitika here? I'm looking forward to hearing from ama guests that are going to be joining the conversation. And of course, I'm looking forward to hearing what nina abalaleli bethu vatheru have to say about nyaya ya tirikukurukura nhasi muchirongwa. +12026192077 is the number to call if you're looking to join us tonight. However, Zimbabwe Muhle, musakanganwe tiripo zvekare pa WhatsApp, saka munogona kuti text pa +12024650318. Tirikutepfenyura zvakare pa masaisai anoti 909 medium wave frequency pa 4930 uyezve pa 6065 nepa 15460 kilohertz. We are live as we speak, Zimbabwe Muhle. Kodwa abafisa kubukela ku internet, we are broadcasting live on our three web pages: www.voazimbabwe.com, www.voashona.com. Tirikutepfenyura zvakare www.voa.com. However, Zimbabwe Muhle, whilst on the same issue of where we're broadcasting, we're also live on Facebook. So for all our Facebook fanatics, as we speak right now, tirikutepfenyura on our three Facebook pages, those being VOA Studio 7, VOA Shona, uyezve pa VOA Ndebele Zimbabwe Muhle. Saka kana muchida kupinda muchirongwa, you can write your number and your name in the comment section, and I will be calling you live on air kuti mupinde muchirongwa mutudzo maonere enyu. Lingakohle phela mthwakazi muhle, share the program, faka nama likes, faka nama hearts kuitira kuti tione chirongwa neuhwandu hwedu. Eita, hola, Davico, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Orbe. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, ngawufuna ukukhuluma lami, kana utotawara neni. Follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMyke3. Nansi ngoma eka DJ Skyver uthi imali yeqolo. The Bulawayo Arts Awards are approaching. Zimbabwe omuhle lingakhohlwa phela to vote for the boy u DJ Skyver. @BigMyke3 is the username on Twitter and Instagram. So BigMyke3 is a place you can find me on Twitter and Instagram. What was Zimbabwe omuhle? I'm right here with you all for the next hour. Saka musa tize mchenda kunana Twitter mchenda kunana aiwa. Tripana papa mapeje duma tattoo. Facebook VOA Debele, VOA Shona. We are Zepa VOA Studio 7. We can meet on Twitter and Instagram after the show. We're talking about the Day of the African Child. This is a day that was set aside by the African Union as a day whereby vachange vachicherechedza kodzero dzevechidiki, kodzero dzevana, dzinosanganisira the basic right to education, basic right to healthcare, basic right to sanitation, basic right to nutrition. Saka nyaya irimugango nhasi ndeyekuti kuZimbabwe uko hanzi kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika tichitaura so varairidzi vari protesta nao varu tanza watisku badarwa. Now, in turn, that is something that is affecting vechidiki kuzvikoro uko. Hanzi zvekare vabereki varu kuchema chema varu kuti ina angu pache zvangu mari yekubhadhara school fees handinayo. That is now in turn affecting the children's basic right to education. Muzvipatara, hanza muna mishonga. Saka, in turn, that is another thing that is affecting the basic right to these youths. But before we delve deeper into our discussion today, let's go back to the weekend. That's Bueleni, jigi jigi, go back. Where all the commemorations happen, pedangishilo ngati uhlelo lolu, this commemoration happens every year on the 16th of June. So this Sunday, abasakhulayo, who belong to different organizations, namely the ZINASU, and of course the MDC, the Youth League, had commemorations whereby they were talking about this issue, nyaye, the Day of the African Child, and how it relates to Zimbabwe. Let's take a look.
Takaungana pano tine education isina affordable and accessible. Takaungana pano nema roads ane makomba. Takaungana pano with everything in shambles in this country. Why? And why? Is it because of corruption in ZANU-PF? It's not because of anyone. It's because of mismanagement in ZANU-PF. It's because of ET and his administration. And what are the answers? Saka it's too good. Nezwaraski till 1976. Wanawa niki ya South Africa. Wawona kuti zaharu kuti wawazidi. Wakari kwehi. Wanawa niki ya South Africa. Wawona kuti education ya wana kupu.
Well, that right there was Umnumzana uGodfrey Kurawone. He's the organizing secretary Batore MDC uko kuligi yevechidiki. But you just heard for him himself. That was an event that the MDC held over the weekend. Bona abasakula yabibandlele MDC. They separated. Banzi umoku mash west, umoku mash, umoku matebelele north, umoku matebelele south. That was the leadership of the MDC. And bona they were all there speaking about the Day of the African Child. Ngishilo ngathi inhlanganiso yabasakhulayo iZinasu, it's a students organization labo, they also had ama commemorations whereby they were addressing similar issues. However, Zimbabwe Omuhle joining me live on air coming through via telephone from Zimbabwe is Godfrey Kurawone. So let's hear him speak for himself. Vakurawone, mapinda mchirongwa zvirikufamba here mukoma?
Zviri kufamba mukuma maichi makadini.
Aiwa. Makadini acherere. Isitiri kufara kana muri kufarawo.
Aiwa tinotenda.
Nyaya iri mugango mainzwa Day of the African Child ndimika apa vanhu abva kuona ipa video muchinyatso taura muchiti aiwa. Pane zvinhu zvakawanda zviri kufamba zvakanaka kuZimbabwe. That is regards to kodzero dzevechidiki, kodzero dzevana kuZimbabwe tu dzeiwo zvizere.
Isu sevechidiki vemDC takaona zvakakodzera kubatirana pamwe chete nezvidiki pasi rose kukomemoreta zuva iri rasi 15 June, zuva ratinoziva kuti rakaurayiwa vana mastudents anopfuura akanotewa 176 but avo vari kuti aiwa akasvika 700. Saka isu takaona zvakakodzera tibatane nepasi rose kucherechedza zuva iroro tichikonzidha zvatiri kuona muno muZimbabwe. Hazvina kusiyana, hazvina musiyano nezvakaitika muSouth Africa panguva iyoyo. Iko zvino izvi mukateera video yakaiplaywa aita vanyaya yeunemployment hamuna mabasa muno muZimbabwe. Aita vanyaya yeeducation haichikwani apa, havana vechikoro havakwanisi kudzidza nokuti mafiza asi kuwanika, chikoro chiri kudhura. Ukaenda muchipatara hamuna mishonga. So all these, they are basic human rights, and these are rights and not privileges. So the government should provide for these rights. Saka isusu tiri kuti aiwa zvakaonekwa nevechidiki vemusouth Africa 1976 ndo the same zvatiri kuona nhasi, and therefore hatigoni kuignora zuva iroro kuti tiyecherechedze nokuti rinotirangaridza nokuti yeuchidza nokuti taridza zvatinotangana nazvo nhasi.
Zvino vakurawo nechindiudzaiwo, how is the day of relevance to a country like Zimbabwe? Of course I understand kuti pane pledge yekuti as a country we're going to be protecting the rights of children, but that aside, how is it of relevance to a country like Zimbabwe? South Africa went their own route, they have their own independence, they had their own moment of history. How is that specific moment relevant to you as a young person in Zimbabwe?
Inoda kufananidzwa nezvikuitika muZimbabwe nhasi. So kwandiri mubvunzo wenyu ndakaita kuti iriri relevant nemhaka yei? Nokuti nhasi muno muZimbabwe education chaiyo chaiyo haisi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe mushonga muchibhadhara hausi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe the basic human rights are not respected. Makatatanga zvakaitika musa 1 August, mushongawade vanhu vakafurwa nepfuti vakafa nokuti vanga vapinda mustiji vachiratidzira practicing and exercising their constitutional right. Zviri muconstitution yeZimbabwe kuti if you have the right to demonstrate, but vana veZimbabwe vakapinda mustiji vakafurwa vakafa musa 1 August. 14 January, vana veZimbabwe vakaita shutdown vachiratidzirazve kukwira kwemitengo yezvunhu. Vaingo exercise their constitutional right, but vazhinji vakafurwa vakafa, vazhinji vakanyangarika, vazhinji vakasungwa. Nhasi vamwe vari mujere vachitongerwa mhosva yekudemonstrata. Saka isu kuti zuva iri muZimbabwe rakatikoshera nokuti zvakafira vana muSouth Africa 1976 ndo zvatiri kuona nhasi. Asi tinodzidza isu sevana vemuZimbabwe kuti zvakaitika 1976 nesu nhasi, if we want to free ourselves from this bondage, tinofanira kutevedzera zvakaitwa nevana kuSouth Africa.
Regai ndikubatei pamuromo wakurawo nenditore muteerere nze ndirikudzoka kwamuri in 2 seconds, handiti
zvakanakai.
Right, zuluka ndaba leya muzwa nangu munumzana uGodfrey Kurawone uye ashiuti ngombono wake, in his opinion, what happened in South Africa is very similar to what is happening in Zimbabwe today. Kuthwa ai amalungelo abantu abasakhulayo awahlonitshwa, kuthwa they mean nothing as we speak. Lilanithini ngodaba lukhona egudwini +12024650318. You can send us a text ku WhatsApp noma nje you can call us live on air +12024650318. Asi ndinemuteereri wangu wekutanga apinda muchirongwa. Kola kola mulaleli, ngubani okone cingweni? Ari parunhare ndiani? Hello muteereri.
Hello.
Yes, Baba.
Hello.
How are you?
Hello.
Yebo, ngiba nokhonexinweni.
Mudube ukhonexinweni.
Baba Dube unjani?
Ngiyaphila baba kunjani?
Hayi ngiphilile, usungenile kuhlelo, usixhoma ungapi baba?
Ngifona ngisezijawundeni eGwanda.
Yeah, useGwanda baba. Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo baba. Udaba lukhona egudwini oluzwile namhla sikhuluma ngamalungelo abantu abasakhulayo sisanda ukunanza ilizwe leZimbabwe was joining amazwe athene kwele Africa sithakazelela usuku lwe Day of the African Child sibone ngomnyaka ka 1976 kwabulawa abantu abasakhulayo kwele South Africa bona belwela amalungelo abo njengabantu abamnyama besithi hayi thina asifuni ukufundiswa ngolimi lwe Afrikaans sifuna ukuthi bahloniphe amalungelo ethu namhla kwele Zimbabwe abantu abasakhulayo bathi hayi uhulumeni okhona akahloniphe amalungelo abo labo sebefuna ukwenza into efanayo wena uthini ngalokho
mina ngihlutshwa izenzo lezo zenzakalayo uhulumende wethu uyasibulala
Usibulala kanjani baba?
Umnotho ufile abantu siyahlupheka eZimbabwe ungacomplaina usubotshwa ukwekeswa amacala.
Pho kumele senzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kahle baba? Ngenxa isi ushilo kahle wathi izinto azimanga kuhle eZimbabwe.
Izinto kazimanga kuhle sibili siyahlupheka
so kumele kwenzekeni ukuze silungisise udaba lukhona
udaba lolu ukuthi lulunge ukuthi uhulumende lokaphume esihlalweni
Kodwa yena uhulumende uthi wavotelwa ngabantu manje njengoba lonke leyangena lithi hayi wonke uhulumende lo makaphume ngibani wavotayo
kavotelwa ngalo wabamba ngodlakela
hayi siyakuzwa
kasozathi nxa evotelwe abulala abantu
Hayi siyakuzwa. Baba Dube bengicela ukuthi uyehlise ivolume yakho ngenxa ngiyazizwa la.
Yebo.
Bengicela ukuthi uyehlise ivolume kancane.
Oh, ngiyabonga. Yiko uhulumende lo kasimvotelanga. Ngoba ngaye simvotele ngaye kabulala abantu.
Hayi siyakuzwa baba Dube ngiyabonga kakhulu ngingena uhlelo
abafileyo
ya hayi ucingo la Dube ukukhanya la ngani loyahlupa phone ya baba Dube iyangayichinetsa zvikurusa saka I'll ask my producer to try get him back a little later hopefully network inenge singanetse panga paneka echo saka tino rombo kodwa ngibona abantu bakhanya ngani bayavumelana ngalokho okushiwo ngudube asambe nemakhaseni ethu amathathu sizokuthi abantu bathini kukhasi lethu LVOA Ndebele ulo Musa Mazibuko uthi hola ba force sonke ngise so wethu kwele South Africa that's exactly where it happened June 1976 ngaleso wethu abantu abasakhulayo bona baphuma ngobonengi babo peacefully protesting kanti amaphoyisa athi hayi lamhla sikhangela ukudubula abantu abasakhulayo abantu abamnyama and ngempela young 12-year-old Hector Peterson lost his life fighting for the rights of black people. Nangu Nenisa Dube uthi salibonani makadini. I'm watching you from Pretoria, North South Africa. Nesisa unjani, kwele Pretoria, abantu babu waka Setswana. Wabu waka Setswana na Nenisa. Nangu Clemens uthi nanzo. Clemens unjani puti. Umsunduzo ukhona uthi ngilalele ngise. Aratambo eJoza, u-Albion uthi ngilalele ngise Alexandra Bramley, u-Austin uthi ngise Johannesburg, Roodepoort, that's where they prat Afrikaans, Mr. Austin. Yayi prat Afrikaans minyer. Usindiso uthi salibonani sisonke. Hayi, thank you so much abantu abangenayo kuhlelo, balani imibono yenu so that I can read it live on air. Abafisa ukungena kuhlelo, you can also write your numbers, sizakufonela. Kukhasi lethu ele VOA Studio 7 nangu Terry Singadi uthi my channel, it's your channel for sure, welcome, welcome, welcome. Efias Wondo uthi hello, hello Efias. Ugeto Love uthi no sound, angazi vele ukuthi magadzeri isayerenya ye sound, kana muchitinzwa, isayi ma heart nema like ndrukona onge bangwe warikunzwa. Ushedrick Gasura uthi what's the discussion, danyatu tsanangura wa Shedrick. Nasi mchironga we're talking about the day of the African child. This is the day, 16th of June, 1976. A lot of young South Africans lost their lives, South Africans of color, lost their lives fighting for basic human rights. Uforgive Mahlangu uthi put the sound. I gutswa, please make sure ukuthi you increase your sound. I see Kang Lukuthi say lungisa uDabololo. UTariro uthi watching from Kenton Park in Johannesburg. Welcome to the program, Tariro. Welcome, welcome, welcome. Kupeji redu re VOA shona zvinenge zviri kufaya. Lenon dambadza mfeso wangu urifambere Lenon. Anzi Mike Obe, my bro, how are you? Ndiribo hangu. Anzi, I trust you, okay? It's when the youth of land come together, regardless of being Xhosa, Zulu, Pedi, Tswana, Sotho, to fight for their Bantu education and to fight for oppressive regime. Zimbabwe is also a dawn of such a revolution. It seems as though he's saying exactly what Godfrey Grawen was saying. Christopher Jamu, arukuti watching live, tinogamuchirai vaJamu, Onyasindoro Vaisa number, tinofara chikodze Vaisa number nayo. Tsitsi, anzi watching from Cape Town, tinogamuchirai mchirongwa, Courtney Vati, bro Mike, Morisei, aindiri kufara, kana mchifarao. Edith is watching from Gaborone, Dumelang Edith, and Talent is watching from Cape Town. Who's it, bra Talent? Goto Zimbabwe Omuhle, I have my second guest joining me live, Melissa Chingwanangwana, yena ngwenhlanganiso amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ngishilo ngathi ababalisi bona bayatshengisela bathi uhulumende is not paying them enough. Kuthi hayi, loko, everything that you guys are giving us is peanuts. I can't even send my own child to school, so what's the point? I can't get to school, so I can't do my job. But it's not for me to speak. Masizweni uthi yena uMelissa uthini. Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukwamukelwa.
Welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki. Welcome to the youth program. Well, I'm looking to hear from the horse's mouth. I hear that your members of R2s are protesting today. Anzi, Maria Murugupiwa, Muzgufara Nayo, you're not happy with the money that you're getting given by a government, and you feel it's not enough to get by, so you put your tools down. Where to from here?
We as an organization have decided to withdraw our services because continuing to go to work at this point is actually a miracle, because in order for us to be able to fully give our services, we need to have our needs met. So our employer is not meeting our needs, and therefore we've decided to withdraw our services.
Mm-hmm. Now, the employer has verbalized a lot of concerns. The employer has said, you know what, one of your concerns is to be paid in U.S. dollars, but we don't have U.S. dollars, it's U.S. dollar. Well, giving you what we can, how do you move forward from there?
Well, it's now common knowledge that our economy has re-dollarized, and it would be unfair at this point not to include civil servants, especially teachers. I'll speak on behalf of teachers. Everything is now in US dollars. We have to accept that our economy has re-dollarized. So our employer should accept that and listen to our concerns and give us our salaries in US dollars.
Now, Melissa, whilst on the spirit of the topic of today, the Day of the African Child, one of the rights, I guess, that people keep referring to is the basic right to education. Do you not feel as though, you know, such actions are something that are infringing on the children's rights?
Well, as teachers, our core business is the child. The child is our client. But in order for us to give quality education and access to education to all children, it means our needs have to be met also. because the rights of the child and the needs of the teacher are intertwined. So it would be impossible for the teacher to fully give his services and meet the rights of the child without their needs being met.
Mm-hmm. Aiwa Melissa ndachikumbura kuti mubate parunare ndidzokere kuna vakura vaone tinzwe kuti navo vanoti nezvamba mabva kutaura handiti mama.
Okay.
Right, Zimbabwe muhle. That was Melissa Chingwanangwana from the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yena lai ungumbalisi. She is a member of our tools. Uti aitina, we're putting our tools down. Ngenxa yokuthi uhulumende is not satisfying us. Ngiphinde ngambuza ngathi, njengoba you guys are now protesting, is that not an infringement of the child's rights? Wathi hayi, for me to serve umntwana, I need to be able to be served. Lina ngilithini ngodabula khona. Kodwa ngiyezwa ukuthi ngilomlaleli, ndikuzondile umthereri, ndikubva ndayenda kunavakurawone, pandopedza nomthereri. Kola kola mlaleli, mhapi namchirongwa, ngubani okhona ecingweni?
Muri kutaura na Munyaradzi Mupondi.
Mkoma Munya, zviri kufamba.
Zviri kufamba mukoma.
Ndimi kamapinda muchirongwa baba. Hanzi day of the African child. Musi wa 16 June ku South Africa uko. Muna 1976 vechidiki vakapfuurwa nemapurisa. Ivo vechidiki vanga vachirwira kodzero dzavo. Zvino muri kunzwa vakuraone avo vebato reMDC mu Youth League. Vari kuti nesiwo sevechidiki veZimbabwe taneta, hanzi kodzero dzedu dzirikungombunyikidzwa nahurumende aripo, saka nesiwo takatarisira kunoratidzira. Mungati nazvo izvozvo.
Nyaya yataurwa navakuraoni ino iri kunzwikwa. Munhu wose ari kurwadziwa muZimbabwe, but chaakutara chokuti vana vakuraoni ava vari kuzoita vachikanganwa kuti vataurwa nezvekodzero dzevana vaduku. Vakubatanidza nyaya dzekutambura kweZimbabwe. Tikataura nyaya dzevana vaduku ndofunga tofanira kuti achitaura nyaya dzekuti free education, poita kana kuti access yekumabasa ekuti chero uchizikamwa kuti maindastry asara mashoma, government kungainyanyi kukoshesa vana vanenge vachangobvawo kana kumakoleji kumayunivhesiti veipiwa mukana yefirst preference. Madhara aya adarikidzawo makore epenji nobviswawo pachipinda ana adiki. Manje vana vakuraone ava kutaura zvehondo ava vari kutaura kuti hurumende iri kukanganwa vana veZimbabwe, iri kukanganwa zvinhu zvakadai, but izvo zviri kubata munhu wese. Yet isu takatotizawo muZimbabwe here, but nokuda kuti ZANU-PF yakatikuwadza, hurumende yakatikuwadza, kutoona vanhu vakaita sena anotobhilivha kuti MDC yakakondributa pakudonha kweZimbabwe. Takatotiza masanctions muZimbabwe, tinatotiza ZANU-PF isusu. Before MDC taitovamowo muZimbabwe tichitoenjoya nyika. Saka ngavazive kuti iyo pati yavo yavari kumirira iyoyi itori pati yadambudziko, itoriwo dambudziko guru chaizvo chaizvo. Ngavasakanganwa. Saka kana vachitaura vari kumahofisi pavona vakuru vavana Chamisawo, ngavarangaridze kuti siwo tii dambudziko homu kutambura kweZimbabwe. Ngavarangaridze kuvakugadzira kudii kwavoko kuti vabetsere kubvisa mamazidhera yaiyi. Haisi kukanganisa ZANU-PF, haisi kukanganisa ZANU-PF, iri kukanganisa munhu wose. But kana vakutaura nyaya yemakodzero dzevana, ngavasakanganwa kuti kodzero dzevechidiki dzakasiyana nekutambura kweZimbabwe. Mukutambura imomo government ngaikoshese zvandataura izvo. No input yangu.
Right. Mati zita ndiani baba?
Munyaradzi Mupondi.
Mukoma Munya.
Mari yapashi inobva kuzaka kumasvingo.
Right, Mukoma Munya. Zvino manyatsobata nyaya yakanaka muchiti aiwa, panapa tiri kutaura nezvekodzero dzevechidiki, kodzero dzevana. Something seems to have come about patinenge tichienderera mberi nehurukuro iyi. I've had this conversation navanhu vakasiyana siyana. Vamwe vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika seems to be the root cause behind why kodzero dzevechidiki dziri kumbunyikidzwa. Muri kunzwa Mzvare Melissa navo vari parunhare veAtuzi vari kuti aiwa, isu hatichakwanisi, tiri varayiridzi, hatichakwanisi kusvika kubasa kuti tidzidzise vanava, tivape basic right education yavo. Imi muno mungati pamusoro pezvozvo, togadzirisa sei upfumi hwenyika kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe? Vechidiki havaende kuchikoro, vaende kuzvipatara, varapwe zvakanaka, vawanawo nutrition iri nyore, vanwe mvura iri safe and clean.
Ndiri kupanzwa ipapo pari kurwadza munhu wose muZimbabwe, vechidiki nevechikuru kana mapensioniya ani nani. But pandiri kuti ipapo ngapasangomhanyirwa kungoti government chete. Takatarira pakapinda vamunanga munhu aitaridza kuti shuwa ane shungu dzekuti chii. nyika igadzirisike chinonga chara magadziriro akatakabvita ke kubva kuvana diki vana kati kovhindiri achisara vanhu akaita sana mutoriwa stombori kana mupolitics ata kuti munhu anga aine shungu but akashaya support mwatara chitiri kuti ajecha haivhiiwi haiti sei nyaya yepolitics hainesi muzimbabwe chitokambotara kutetuka muri ivoko pandombere wamamisengo tara pindira kaita ana George Bush kana pindira kaita Donald Trump aripo pandoita mutauro but vanozoenda behind the scene sevanhu vakuru sevanhu vari kuitira nyika yavo votaurira behind the scene kuti iwo mudhara iwewo Trump iwewo wakaenda kurussia ukanodana vanhu vaiita kuti vamarussians ayawo mutoti mundibirire but anyway nyika ndeyedu ngatiende kumberi ngatiaure behind the scene toona tete sei tisaitika mangwana ndo zvatanaita vanavachamisa ndiri kumanya kutaura kuti haivhiiwi ndabiri wamaelections waa kuti youth yake yakumanya kupinda murodi akiita sei haasi kuvadzivisa after atakutaura futi kuti those people they were stupid vangomanya apa tasina kutaura saka maproblems amuzimbabwe haasi kubva kuone side ngatizigamuchire izvozvo kuti maproblem ezimbabwe haasi kubva kuone side kuti zvigadzirisike zvinofanira kubva kuboth sides kuti zviri kubva kudivi rimwe ofuchi mapato makuru maviri akanganisa zimbabwe izanu pf neNDC saka vana vanuzanuvanhu vakuraona ngavavataura vakamirira kuti semunhu wepolitics semunhu ari kuembisa vagoni kuzoshora divi ravo vataura vakamirira ngoka ingomanori achiti pangu pangu asi chokwadi nechekuti mapato avari maviri vakakanganisa zimbabwe
aiwa allright tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mukoma munya muudzoke next week right vamunya vataura zvinhu zvakawanda ipapo regai tinzwa kuti iyena ukurawo neutini ngombono kamunya vakurawo nemuripo parunarera Godfrey, are you still on the line?
Yeah, ndiripo.
Right, you heard everything that Munya said. He's dropped a lot of points. His first I guess analysis was kuti hanzi zvamuri kutaura izvo hanzi chimbomira whoa nenyaya dzehondo whoa. And this is about children's rights. Munoti nazvo izvozvo.
Chekutanga ndoda kueducate mukoma munya kuti vazive kuti Zimbabwe ine one government. And that government ikutungamirwa navaemazero munangagwa veZANU-PF. And when Zimbabweans claim their rights, they don't claim from Machamisa asiri mugovernment. They claim from ZANU-PF and the government, because ZANU-PF is not government at the moment. Mm-hmm. And Mnangagwa is the leader of the government. So, Karamana Zimbabwe was claim of their rights. What am I claim of Mnangagwa and his government? Karamana Zimbabwe, like I own up with Mabaga Akuna, one of the Mnangagwa and his ZANU-PF government. Karamana Zimbabwe, like I own up with Mishangu's Patara, education, access was Rakwana. One of the Amnangagwa and his ZANU-PF government, because no other government. Sagutina Chamisa, Tina Mubuka, your Rukunduka Nika. Take a Kuposha. No good Arana input Chavana at the moment in government. Sagano Payapa Joshene, I think that's like Guapamukana. He dead to Woody, died Zokoro, Tate Zokoro, to call my Panama results. Saka isu ivo kana vachidakuzoblema vachamisa ngaavape mukana first vaapa mukana wekutungamirira nyika toona zvavachabudisa
aiwa mukoma batai parunhare tinzwewo kuti muzvare Melissa vari parunhare apo vanotinazvo nezvamabva kutaura sisi Melissa usakone cingweni
tisikone
so kupume into einenye la you know one of the issues Mzwilu Godfrey asisitai uhulumene ngikhanya ngani nguye ohluphayo kodwa umlaleli uyangena kuhlelo uthi hayi you can't just blame it all on government you're the people who are mainly affected by what's going on and in turn it's something that's affecting the children what would you say about everything of that
okay firstly children should not have to suffer for all this the child should not be worrying about bread and butter issues and our stance is our movement is not a political one. Mm-hmm. We just want our bread and butter issues to be addressed, mm-hmm. and so that children get their rights are fully attended to. So all we want is to be able to go to work and to have our salaries in US dollars. That's all.
Aungitsheleke Melissa, how do you then separate the two? Because there seems to be a link between everything.
sorry?
How do you then separate the two between the bread and butter issues and the stuff that kids are having to go through? Because as we mentioned early on, everything seems to be, the root cause seems to be the economy. So how do you then separate, okay, amalungelo abantu abasakhulayo wona, we need to make sure ukuthi they're not infringed on, but at the same time fix this issue?
Well, unfortunately, at this point, their rights, they're already infringed on, they're affected. So they, right now we cannot separate things. So I think the way forward right now would be for all the stakeholders involved to come together and try to come up with a way forward so that the rights of the children are not infringed on. At this point, it's, we can't separate. So we can't. So I think the major way forward is to have all interested parties sitting down together and trying to find a way forward.
Okay. Wathi ngikubambe kancane ecingweni ngithatha umlaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngombono wakho. Khola khola mthereri mava kupinda muchirongwa ari pari nari ndiyani. Hello khola khola ngiyezwa ukuthi ngilomlaleli ecingweni. Ah, ndikunza ukuthi mthereri ava kudropa. Aiwa, nyayeri mgango mainzi wa Zimbabwe omuhle. Nasi tiri kutaura nezvezuva revechidiki. Zuva iri rakananga nekucherechedza mabasa akaitwa nevechidiki vekuSouth Africa uko. 16 June 1976, vechidiki vekuSouth Africa. Kusanganisira vaHector Peterson, 12 years old, young gentleman, took to the streets of Soweto in what people know as the Soweto Uprising. Ndipo pakafa vechidiki sezvamanzwa zvabotaurwawo navakura uone. Vechidiki vakawanda, vamwe vanoti 500, vamwe vanoti 700, vakafa vachirwira kodzero dzavo. Vanga vachiti aiwa vachiudza varungu hurumende yeapartheid yenguva iyoyo muna 1976 vachiti isu sevechidiki hatisi kuda zvokuita zvokudzidziswa neAfrikaans. Hanzi kana muchida kuti dzidzisa either teach us in our mother tongues or teach us in English. Asi zvokuda kuti dzvinyirira muchitipa muchitedzidza neAfrikaans, aiwa hatidi. Tabva tabvunzawo vakura uone navo vechidiki vebato reMDC ndovanga vachitendera nyika yese vane chirongwa chavo pavanga vachisangana nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachinyatsobata nyaya dzakasiyana siyana that are linked to the issues that come with the Day of the African Child. Tudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatinayo mugango +12024650319 is the number to text on WhatsApp. Otherwise, munogwanisa kutibata pa 6192077, of course, +12024650319. Ngatsanganei pachirongwa The Connection tripano. Tione kuti vanhu vari kuti chiiko pamapage edu. Vanhu vakawanda vari kupinda muchirongwa, ndinotenda zvikuru, ndotofara. Hudson Michael Mungwama is saying haana kuvhoterwa ndokushaya kwaakaita support. Usatinyepera, it seems as though he was referring to kunomuteereri redu mukomanyu munya. Hanzi naKay Mukunda, stop comparing Zimbabwe to USA. Hazi hakufiwe nenzara kana kushayikwa mabasa kuAmerica. Aiwa, ichocho hachisi chokwadi, not munhu wese ane basa kuno kuAmerica, but I understand your point, mukoma Kay Mukunda. Hanzi munya is a ZANU PF mouthpiece. Hapana chakashata nekuva munhu anotsigira bato reZANU PF as long as you're being logical. Fortune Brighton Mafuri says, saying, watching from Rudeport, South Africa, please call me. Okay, mkoma Fortune, tichakutua gai tukupinza mchiro ongwa. Mkoma Peter is saying, call vaisa number yake, tichakutua gai kutumipinde mchiro ongwa. Stanley Ziripili is saying, watching from Western Cape, that's the home of Afrikaans itself. Hoogant, Stanley, hoogant, hoogant, ek is baie goeie. Alright, ngati nzoe kutu, dirugun zote, ndine mtereri, I have another colleague, ngweni, asizo eni kutu yena uti, ngota bolu kone kutuini. Kola kola mtereri, mapinda mchirongo, aripari nari ndiani.
Magadi zeni studio 7.
Ya, yeah, iwatiri bozo, muri raiter.
Nukara kese, muritora na Jonathan, harimu Debeni, South Africa.
Mukoma Jonathan, ziri kufamba, iri ku Debeni.
Jonathan,
Koma Jonathan uku Gokwe, right? Aiwa tinofara zvikuru nekuva nemupachirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa. June 1976 vechidiki veku South Africa vakapfuurwa nemapurisa apo vanga vachiratidzira migwagwa uko kuSoweto uko kuJohannesburg kuGauteng vachiti isu hatisi kuda kuti kodzero dzedu dzimbunyikidzwe. Munoti nezuva iri?
Zuva iri ndinoona rari zuva rakaoma seri kuvana vekuSouth Africa, vechidiki vekuSouth Africa. asi vakazvitaridza mm. kuti no izuva rekuti rimati nhambo yekunanga kurusununguko rizvivazve rinokosha kodzero dzemwana kodzero dzemwana ndanga ndakuda kukwira nehasha pataura umwe afona kuti diocesan asaura kuti haifani kutanganiswa nepolitics chekutanga politics inoafecta kodzero dzemwana politics inoafecta kusafamba kwezvinhu munyika zvese izvozvo zviri standard on politics saka kana politics zvisina kunaka hatingakwanisi kuwana wechidiki akasununguka hatingakwanisi kuwana wechidiki achiwana kodzero dzake kodzero dzemwana dzewechidiki ndedzipi number one ndangotiga number one kodzero dzewechidiki dzinonanga kutanga kuva nedzidzo yakasununguka dzidzo isina kuti une mari kana kuti hauna mari unofanira kuwanika uchienda chikoro kodzero yechidiki inowanika kana uri munhu anokwanisa kuti warapwa paunoda pawakasununguka paungonzwa kuti ni hapasi kumira zvakanaka munyama dzako zvese zviri mukodzero dzemwana wechidiki asi kana zvichiri kuwanika kuzimbabwe tozotarisa kuti zviri kubva papi tinoona zvichibva kuti hurumende inenge ichikundikana saka kana hurumende ikakundikana ndo patinoona vechidiki vachitaura kuti aiwa kana zvadai soo tinopinda musiti kana zvadai soo chero pakafa vanhu 500 sevakafa kusouth africa aiwa ngazviitike hazvo asi generation inopera inenge tagadzirira pakanaka saka vanotaura kuti hazvifaniri kusanganisa nepolitiki ngazvitauro zvakasiyana titaura zvekodzero chete dzevechidiki aiwa vari kurota vanofanira kuti vatambe mutaura kuti kana izvi muchegumi chikasavako ucheki zvatangira pati zvatangira kuti kana politiki ikasafamba zvakanaka nyika ikasafamba zvakanaka kana chegumi chechi hachiuyi saka dzimwe chete kana politiki idzodzo fusi dzikasamira zvakanaka kodzero dzevechidiki haakwanisi kudzisesaiza kuvifurai saka inini chidimbo ndiri kuti izvoni aa ngatitange tagadzirisa kupolitiki ende politiki ya dzinogadzirisa newechidiki kwete vatana vabvezera ngavagari kumba vagara kumba tokwanisa kuva nekuziva kuti taakutungamirwa nemunhu anonzivisa
right mukoma Jonathan regai ndimbokubvunza iwo kamukoma mira musati maenda mukoma ndine mubvunzo wandanchida kukanda kwamuri semuteereri makaona vechidiki kusouth africa muna 1976 vakaenda vakanopfuurwa vakafa vachirwira kodzero dzavo zvino tiri kunzwa vakuraone navo bato remdc last week vakatoita press conference vechidiki vakati aisu nesuka nhango zvikanzi madii nhango mukadii nhango mukatirova tiri kunoratidzira tichiratidzira kodzero dzedu asi nehistori yatinayo makaonawo gore rapfuura iri kwakaurawa vanhu vanhu vakapfuurwa pavanga vachiratidzira this year zvikaitika zvekare zvino zvazvo kuti vechidiki varase upenyu here vachirwira kodzero kana kuti pane imwewo nzira yatokwanisa kutora kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzitange kuremekedzwa
tinonzi kodzero kuti muene kodzero dzenyu kodzero dzenyu kana mune mudzvanyiriro kodzero dzenyu nemadzirwira kana makadzidzvanyirirwa ende kudzirwira don't expect to get it in a silver plate don't expect the way to get your right in a like a walk in the park no it won't work like that tichiri kurangarira tichiri kuchikoro ndakambozviitawo ndandiri mumafidhoni inini akasiyana siyana tichiri kuchikoro taiti kuti tinzwike kudzanzwika maitenge matoita chimwe chinhu chinopa impact so that impact of losing life haisi yatinenge takatarisira chirwira zvatii chirwira asi unotoona kuti hapana imwe nzira kusiri mufande kuti kana iwe uchidiwa ukaenda kuchipatara kwacho haukwanisi kunge uchirapwa parikuti hapana kana chinenge chichifamba saka kana kodzero dzako usiri kudziwana within the peaceful means itenizi sacrifice yourself because hapana kusiri kufa
aiwa mukoma Jonathan tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa mudzoke next week handisi
ndatenda chose ndatenda chose mukoma jonga soameroiyatenda
aiwa mukoma jonga ndisekuru vangu ari pachirongwa izvozvi ndi mike howe
mike howe ndatenda chose ndazirangori jonga kandimiri jonga kandimiri
aiwa musatye ndichavaudza hangu kuti muri kuvafunga
good ndatenda chose
allright nangu Jonathan Zulukandaba ungenele kuhlelo waze wakhuluma okunenge kodwa ngifisa ukuzwa kini mthwakazi omuhle ukuthi yini umbono wenu mayelana lohlelo mayelana ngodaba esilalo kuhlelo lamhla ekhasini lethu elevoa ndebele kulabantu vele abafaka imbono wabo thank you so much nangu unqobani uthi siyabonga msakazi ngisegoli ehilbro kunjani ehilbro mnumzana nomsaneke vanhu uthi june 1976 intsha yayibrave bezimisele konke okungenza futhi babazi kuhle ukuthi yi do or die. Njenga loko kushiwo ngumnumzana uJonathan usandukungena kuhlelo kuthiwa when you're fighting for your rights, it's a fight for your rights. Kuthiwa don't expect it on a silver platter, Zimbabwe muhle. Nangu Austin uthi God is about to do something good for Zimbabwe. I remember one of the prophets said so. Liyavumelana ngombono wakhe na. Nangu Sikhumbuzo Mlalazi uthi uSatan sewathiwa liplayground ezweni lakithi. Kuthiwa izinto azimanga kuhle yiphelize ukuthi hi, there's a force that's playing in our country and it's inexplicable. It's not a good thing. Nangu Tau uthi call UK was wafakile nombolo yakhe. Hi Tau, sizakudinga tshakutshaka ikhulisa kuthi mpinde mchirongwa. Asingathi dzokere kuna vakura uone tinzwe kuti ivo vanoti nezvirutaurwa nevatereri. Vakura uone muchiri papari nharere.
Iripo.
Right. Pane zvinhu zvakawanda zvokubuda muchirongwa nhasi. A lot of things are coming out of the program today. Now let's backtrack a little bit. I'm sure I've had the opportunity of speaking to other activists and other young people and so forth. And a lot of them seem to believe that, you know what, Zimbabwe is at a stage and point whereby for children's rights to be respected, something similar needs to happen. Everybody watched Sarafina and we all saw what happened, what the outcome was. We all have a fair idea of what happened on the 16th of June, 1976. Now we're hearing you guys as a party, as young people saying, you know what, no matter what, we're also taking to the streets. We're also doing it. Do or die. Whatever happens, happens. How do you move forward? Is there no other safer way of getting this done to ensure that the rights are respected?
There's this quote by King Martin Luther the II, which says our lives begin to end the moment we become silent about things that matter.
Mm-hmm.
So the moment we see our education system deteriorating and keep quiet, it means that's the beginning of the end of our lives. The moment we see hospitals without drugs and keep quiet, that's the beginning of the end of our lives. So the best thing is to stand up and fight for our rights. And there's no one who will come to fight for us. So the best thing now is to learn from the 1976 event of South Africa. We should sacrifice and commit ourselves to fight for the general Zimbabweans, to fight for the general Africans, to fight for everyone. Because it's not everyone, we have got the talent to speak for someone. But the few that we have in the political circles, the few that we have in different countries, can speak on behalf of others. And that's the reason why, as the Youth Assembly of the MDC, we are saying this month of February is a month of radicalization. So starting from July next month, going forward, we mean business. And we are going to stand for the rights of the young people. We are going to stand for the rights of the ordinary Zimbabweans.
Mm-hmm. Aiwa mukoma kura one rega ndikubate pamuromo ndiende kuna Melissa tinzo kuti yena uMelissa utini. Melissa usakhona icingweni sisi. Hello, Melissa.
Hello.
Right. Yes. A lot of things seem to have come out of this discussion and I want to come back to you seeing as though you guys are apolitical and I really love that fact. Now, Sigesa Kasisuguti, you know, the biggest issue ekhona that seems to be leading to all this is isimo somnotho esingamanguhle. Now, isimo somnotho abanye bathi hayi ngeke ukwanisa ukulungisa isimo somnotho without fixing ipolitics. Kodwa ukupolitics sekule stalemate. Abe MDC bona bathi umnankagwa kumele achiye umsebenzi. Umnankagwa yena uthi hayi mina ngavotelwa ngangena okusemthethweni. So we need to figure out a way forward. How do you then go about fixing udaba lolu njengoba there's so many things that are now going wrong based on into encane kanjalo?
Okay, well, like I said before, Tina, we are not a political movement.
Yeah,
we're just our issue is mainly addressed to our employer, whoever is in charge. We're just saying, Tina, as in legacy 70, slambide. Niggas 170 slambile, sifuna onguye osikhathileyo esikhangelele awethu ama rights.
Mhm.
Engakhangeli awumntwana kuphela. So okuningi okwe politics ngeke sikhomente ngakho, siza khomenta kakhulu like I said before on bread and butter issues.
Hayi ngiyakuzwa sisi. Manje now based on like you said, it doesn't matter who your employer is as long as you're fed. Abanye ababalisi bona bathini? How are they going about helping abantwana babo?
Umbalisi is a teacher khona phala naye ungumzali. So by withdrawing our services, so we said truly that it's difficult for us to cope with our own children and also with the children that we teach. So sesifike ku situation yokuthi asisakwazi ukuthi senze sesifike phansi. But not, we're just withdrawing our services and staying at home and waiting for that dialogue with our employer.
Mm-hmm. And at what stage do you then retract to be willing to work alongside your employer?
Well, I don't know. Well, I think, like I said before, well, there's revenue tax. That can be refocused on our social services, like education and well, education like we're talking about now, education and even health, because all those things affect children. Maybe there should be a refocus on revenue and how it is distributed on all the social services. I think maybe that's where the issue is.
Hayi ngiyakuzwa sisi, wathi ngikubambe kancane ecingweni sizwe ukuthi abalaleli bona bathini ngodaba lokho egodweni. Ngibona u-Owen Nkomo uthi ongasifaka kuthiwa ongasikufa yikuphi, ngoba sobulawa yindlala ngokufanayo nxa ungaphakami silwise lobo bezanu PF, ibadlele ezanu PF. Peter Uti, the problem we have in Zimbabwe, some youths are used to oppress themselves, especially from ZANU-PF. In MDC, youth are ready for change, but because of these thugs from ZANU-PF, they infiltrate in our peaceful demonstrations and start to break things, looting things and breaking things as a result of these violence. State security will be unleashed to query the barbaric behavior. Woo! Hi, abantu bakhanya ngana bamthembu uhulumende ngempela. Kodwa u-Alec uthi, listening from PTA, baba zwiri kufamba ere ku PTA. Hi, I have my third guest. I'll say let's cut to Uhlelo, but let me quickly take my third guest, hear what she has to say. This is Uhlelo. Joining me is a researcher who has a keen interest on children's rights. Rights in Zimbabwe, Eshnes Masimura. Mzare Eshnes, Zirufambe.
I had no fara.
Right. So many things have happened, Pachirongwa. Kurukura nyaya June 1976. Uko South Africa, wechidiki. Waka buda ne uwandu wawo. Wachiruira kodzero dzavo. Wangwewo wakafa. Wachiruira kodzero dzavo. Kuzimbabwe uko wechidiki. Wakutai watakuna utora matano. Wakafana na tukuna urura kodzero dzedu. Anzi kodzero dziru kumbunyi kidzwa. Tikatarisa muzvikoro varairidzi vari kuti aiwa isu were putting our tools down, hatichakwanisi kudzidzisa vanhu vana nekuti chi nesiwo tiri kuenda tirikunodzidzisa vana tine zvara, vana vedu hatichakwanisi kuvabhadharira school fees. Mukatarisa muzvipataro, I don't know how many times madoctor achiti nesiwo taakuratidzira nokuti hanzi mukatarisa muzvipatara zvinhu hazvina kumira mushe. Zvino todii kuti nyika iendere mberi uyezve kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe?
Inyaya hombe yamukutaura Nkoma, asi ndinoona sokuti tikagara pasi tikaita chansa dhiruti yedialogue inogona kutibatsira. Dambudziko ndeyekuti tose taangosungikana tiri kushandisa hasha. Saka nyaya yekuita mademonstration kana kuti kuita mastrike, vanhu vari kuzvishandisa zvazvo, asi ndoona sokuti kutora matanho ekuita more of a dialogue approach yekuti togadzira maplatform togara pasi totarisa kuti pane situation yatinayo chii zvatingaita kuti zvinhu zvive neshanduko.
Hatina
kutendekana kana kudii.
Asi muri kunzwa varairidzi, the teachers tinayo umo we msanga we atuza varikuti isa atiite zvepolitics nyaya yedu haisi yepolitics isitungo chema tinoti hatisi kubhadharwa varairidze have gone back and forth na employer vachingovimbiswa vachiti tichakubhadharai musatye tichakubhadharai nanhasi vaakuchema vakuti taneta nongovimbiswa tichiti tichakubhadharai nhasi hatichade nango mukativimbisa until taonawo ndakubata mari yangu chiti mari yangu iri mubhanga handisi kuda zvino todii nekuti vanawo nawo vachatanga kuchema vachiti pandoenda kuchikoroni handisi kudzidza nekuti murayiridza apa
nyaya iri pamugwavha ndeyekuti aya ada kuti tingatiko masymptoms echigwere chimwe chihombe chiri munyika chinova nyaya yeikonomi yedu inoda kuti ivandudzwe kuti pave neshanduko pane zvinhu zvose izvozvo kuti gavhumendi kana mari iripo handifungi kuti vangaramba kupa mari varayiridzi mari yekuvabhadhara asi kana ikonomi ichirwara zvinoreva kuti nyange homwe yegavhumendi inorwara gavhumendi isu vatumwa vatakaisa isusu kuti vatimirire vabate homwe yedu vachimaneja homwe yedu handisenyika ivo pachavo kana vasinawo mari zvinova zvimwe zvinhu zvinogona kuva zvinonetsa kuti pave neshanduko inokurumidza yekuti maticha akatoda mari yakati gavhumendi yebva yadi yabudisawo mari saka indakaona sekuti nhau ihombe ndeyekuti senyika tofanwa kungogara semayouth kunyange sevana vadiki nesuwo tofanwa kungogara pasi toona kuti tingabatsiridza sei nyaya yeikonomi yedu ndozvinhu chakanyanyisa kukosha zvimwe zvese zvinozogadziriswa hunge kana tawana magadzirisiro eikonomi yedu
Right, Ashness, I know another thing that you're really passionate about is girl rights. The issue itself, June 1976, this year's theme is more about enforcing all of children's rights. What exactly is the biggest issue when we're talking about girl rights, especially amongst the children?
So for me, the biggest issues that are coming in for in terms of children, I've been working with children. I go to places where... like hopefully where I meet children who have been abandoned by their parents. Some of their parents have gone to look for work out there and they've decided not to come back and stuff. And I help out in the little way that I can. But the issues that I've seen is the access to basics, like even just education, access to decent, like health facilities and stuff. Even though they are there, the facilities, but for them to afford them, or even to find the knowledge on how to get the free resources that are available for them, they don't have. Some of them don't have that information. But I think from what I've seen, the key issues that are affecting children's rights is when women are not empowered economically. When men are not empowered economically, it becomes difficult for them to safeguard the rights of their children.
Mm-hmm. All right.
That's Zimbabwe what Mose. I have.
Ai, watakunzwa zvakanaka. Zimbabwe Mose sekusela maminute ai 2. So let me give each guest about 30 seconds to wrap up the program. Bese sikuba uhlelo. Ndotanga nemi vakura one. 30 seconds. Chipeta ichirongwa. Tudzewo mazwi edu ekupedzisira.
All right. Nkuma Mike. Ndanzida kuti. It's been long as Zimbabwe and as young people single tarisa our rights being violated. And now, let me send this message clearly to the young people. Kuti, the time is gone where the young people have to be commentators. The time is gone where the young people have to be analysts. And the time is gone where the young people have to be the critics. But it's high time that we have to stand up and take charge of our future as the young people and defend our rights.
Right. I want to return as guru. Melissa, last 30 seconds. What are your words?
Okay. We as teachers want our rights to be met so as to also meet the rights of the children. So we are going to put our tools down until our needs are met. Then after that, we can fully offer our services.
I, Zimbabwe Muhle, thank you so much for both, all of you, all three of you for joining me on the program. I really appreciate it. Zimbabwe Muhle, sesifike emaphethelweni ohlelo thashika magumo echirongwa chedu chanasi. The Connection with your boy Mike Hove, Iowa. Tabata nyaya ya June 1976 apo vechidiki veku South Africa vakanoratidzira kuZimbabwe zvakare vechidiki vari kuti aiwa isu kodzero dzedu dziri kumbunyikidzwa nesiwo tukuita zvese. Anokonekai nemufaro, ndini Mike Hove. Bye-bye!